manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 10/2021 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Zviri kureva apa kuita state mao veterans against society. Nokuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them. Singatarema yes azikuwedzerwa mari kuwedzerwa mari kwete zvarudzia kubai bonus iri
hurumende inoti imwe mari yebonus yevakarwa hondo yerusununguko ichange iri mumadhora ekuamerica asi mumwe akarwa hondo yerusununguko anoti danho iri kuda kuvapesanisa nevanhu
chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda end chirwere chepfungwa ichi ndochimwe chirwere zvechirwere zvisingatapurirani izvi And sekuona kwawaita tiri kuona vana pano vakushandisa zvinodhaka zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa
hurumende inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vave kurwara nechirwere chepfungwa indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4,691. Vanhu makumi matatu nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 kusanganisira vana vechikoro vaviri kuManicaland vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 133,242. Vabaiwa nhomba yekutanga vave mamirioni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,393,972. Vabaiwa nomba yepiri vave mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevanomwe kana kuti 2,661,887. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Chakurudzo yeZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti pane vanhu vanodarika mamirioni mazana matatu vane mabasa munyika uye vazhinji vari kuzviitira mabasa emaoko. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda mutsvakurudzo iyi inove yekutanga yavanoita kana pagore rega ye3rd quarter annual quarterly labor survey, mukuru weZimStats vataguma muhonde vati uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika huri pazvikamu gumi nezvisere zvevanhu kana zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana zvichienderana kuti panenge pachishandiswa nzira ipi yekuti munhu haasi kushanda.
Pane nzira mbiri dzokutarisa vanhu vasiri pamaba. Pane nzira yatinoti the strict definition inokuti asamubvunza munhu atisi anoenda pai. Pakaonekwa kuti 18% yevanhu muZimbabwe havasi pamabasa kana zvichitarisa the strict definition. Asi zvinozivikanwa kuti magariro edu pane vamwe vanhu vanozoti ndotsvagirei basa ndichiziva kuti ndakaenda handimborwana anonzi madiscouraged job seekers. Saka pane imwe definition yechipiri yatinoti expanded definition of unemployment. kusanganisira vanhu ivava. Takashandisa definition iyoyo, tinoona kuti 47% yevanhu vemuZimbabwe vanenge vachinzi havana mabasa.
Vamuhonde vanoti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti zvikamu makumana nezvinomwe zvevashandi munyika zvinozvishandira.
Vanhu vari pamabasa tinoti formal sector employment 26%. Zvakanongo zvakare kuti vanhu vatinoti vari informal sector 47%. Ende vari informal sector vatinga sanganise vari muagriculture sector. Zvakaonekwa zvakare kuti household sector vanoshanda muDzimba 5%. Zvakaonekwa kuti 27% ndo vanoshanda muagriculture.
Pane vanhu vari mumabasa mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 3,348,723 vanodarika miriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 1.9 million varume. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti vashandi vakawanda munyika vari kutambira mari iri pasi pezviuru makumi maviri zvemaRTGS, kana kuti 20,000 RTGS, uye pane vashandi vashuma munyika vanotambira mari inodarika iyi kana kusvika zviuru makumi manomwe zvemaRTGS. Zimstats inoti vashoma vanotambira mari yakawanda vashandi vemasangano anoshanda akazvimirira, makambani ekunze, kana kushandira mizinda yedzimwe nyika muno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute, kana kuti LEDRIS Vanyasha Muchichwa, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZimstats zvikuru panyaya dzemihoro.
Tikuona vazhinji muZimbabwe vari kushanda vanonzi maworking poor, vari kushanda sevari varombo. Pane kuti kuti ushande ubude muhurombo muZimbabwe, tikuona kuti vari kuenda kumabasa kwacho vari kuramba vari muhurombo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika hwakakura kudarika zvabuda mutsvakurudzo yeZimstats.
Tichitarisa isusu maonero angu, unemployment rate yedu vanhu vasingaende kubasa vakawandisa zvisingaite. Ukatarisa uchingofamba kana mustriti kana mumarokesheni unotoona kutoti hazvina kumira mushe, vakomana vasikana varigara vari magoronga, pabasa hapana. Saka kuti titi isusu unemployment yedu iri pasi pe30%, hazvikwanisi kunge zvichitika. Tingatotarisire zvekuma more than 90% yevanhu vasiri kuenda kubasa muno munyika medu munamu.
Mutevedzeri wemunyori musangano runomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yeZimstats yakanaka chose, vachiti hurumende inofanira kushandisa zvabuda mairi kugadzirisa zvichemo zvevashandi.
Saka chokutanga, isu hatifani kuzokurukura mihoro yedu tabva kumabhajeti. Tinofanira kukurukura mihoro yedu tisati aita mabhajeti enyika.
Izvi zvatsigirwa navamuchichwa avo vati tsvakurudzo iyi inobatsira hurumende apo painenge ichiita nhaurirano nevashandi pamwe nekuronga kuti vanhu vobatsirwa sei munyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma muZimbabwe, pane vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vakabva kune dzimwe nyika kuzoshanda muZimbabwe, zvikuru sei kubva kuMozambique neZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Gurukota runoona nezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo yerusununguko, amai vopamuchingurika Shiri, vanoti varwi vehondo yerusununguko vachapiwa imwe mari yavo yemabhonasi iri mumadhora ekuAmerica. Amai muchingurika Shiri vakataura mashoko aya kumusangano nevakuru vemauto kukariba. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko makumi mana vakambosungwa mukupera kwemwedzi wapera mushure mekuratidzira muHarare vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata murwiri wehondo yerusununguko uye vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza vaidaidzwa nerekuti pakachipoera munguva yehondo yerusununguko.
Is that true, Blessing, kuti munodzira kuupai mabonus? Hapana figa yebonus pamusoro peri kupuwa yezvino. Kozozi imwe yacho inenge iri maUS. Ndiyo chiichocho zvazviri kureva apa, kuita set maho veterans against society.
Munoreve ya hapa vamanyadza kana mchiti zvinounza ropa rakaipa pakati pevakarwa hondo yerusununguko neruzhinji rweZimbabwe.
Nekuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them, tsingataurizve maus, asi kuwedzerwa mari, kuwedzerwa mari kwete zvavari kutiya kupai bonus iri. Saka kana zvakunzi kumahall veterans, tichazokupai bonus. Kana takupai bonus rimwe rinenge riri remaus, kuvaseta kuti vagovengwa nesociety. Ndoo mafungiro angu iwaya.
Saka semaonero enyu vamanyadza, chii chaizvo chaifanira kuitwa nehurumende kubata nyaya dzakadai?
Kana bonasi ichingopuhwa, zvinongopuhwa nemamwe makama kumapensions kwese uku. Vanhu vari kupuhwa mabonasi kumakambani kwavanga vari, kugavhumendi kwavanga vari, zvinombotanga zvaanaunzwa here paredhiyo? Izvi kuanaunza paredhiyo izvi kuda kuita dupe kuri kuvaita kuti vasetwe against povo.
Murwiri wehondo yerusununguko uye vaive nhengo yezano rehigh command vaBernard Manyadza vaidaidzwa nero kuti paka chipovera munguva yehondo yerusununguko vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Zvehutano runoti riri kushushikana zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vave kurwara nechirwere chepfungwa. Mumatunhu akaita seGweru neMasvingo, mapurisa ari kutiwo vamwe vari kurwara nepfungwa vari kuponda vanhu, uye nyaya idzi dziri kuramba dzichiwedzera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro vari pachipatara cheAnnex chinova pasi peparo renyatwa Group of Hospitals, uko vange vachitambira mishonga yechirwere chepfungwa, mibhedha nezvimwewo zvapiwa chipatara chine bhanga reEcobank, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunoro Mangwiro vakati bazi ravo riri kunetsekana nekuwanda kwechirwere ichi.
Chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda. And chirwere chepfungwa ichi ndochimwe chirwere zvechirwere zvisingatapuriranwi izvi. And sekuona kwavaita tiri kuona vana pano vaakushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa. Uyezve sehurumende tiri kuda kuti tivake nzvimbo mumaprovhinzi edu nekumadistrict ekuti tigokwanisa kuisa vana nevanhu vanenge va shandisa zvinodhaka vachisagoni kuzvibatsira. Uyezve semishonga inodiwa kushandisa kudetsera vanhu ava inofanirwa kunge yakunge ichigadzirwa muno.
Nyanzvi mune zvekurapa zvirwere zvepfungwa vachishanda paAnnex, amai Fungi Mazhandu vati pamazuva maviri pavhiki rimwe apo vanorapa vasingadi kupiwa mubhedha vanokwanisa kuona vanhu vari pakati pemakumi mashanu nezana.
Ai, dambudziko hombe ndiri kuwedzera kubvira pandashanda panapa inini. Dambudziko racho riri kuwedzera pandakatanga kushanda kunoku, tanga tisina dambudziko rinosvika panapa. Ende dambudziko racho rairerukira kune zvimwe zvirwere zvakaita seschizophrenia, vanhu vane zvirwere zvekuunzwa mavoice kana kuona mavision. Asi dambudziko mazono raakurerukira kwesubstance use disorder. Pandakatanga futi masubstance atainyanya kuona angari masubstance akaita sanga cannabis yatinoti mbanje omarawana, but mazuvano masubstance atiri kuona ana crystal meth ana mutoriro. Saka dambudziko raricho riri kutochinja mapresentero aro.
Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirewo nzvimbo mumisha inogara veruzhinji dzinokwanisa kushandiswa neavo vanenge vashandisa zvinodhaka. Amai Angelica Mukorongo, avo vanoti vakarwara nechirwere chepfungwa kwemakore makumi matatu, uyewo vari mukuru weZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust, vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinoda kutarisiswa, uye vakatiwo kutambura kuri kuita veruzhinji kunogona kukonzeresawo chirwere ichi.
Ndakatambura kwemakore 30 ndisingatombozive kuti chii chiri kuitika, and upenyu hwangu hwanga huri pastandstill. You know, zvinhu zvine zvisinganyatsofamba, uchingoona senge ino pane zviri kutadzisa, and yet zvose zviri mupfungwa.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kuwana uwandu hwevari kurwara nepfungwa munyika, kubva kubazi rezveutano, magwaro akabudiswa neWorld Health Organization muna kurume 2020 anoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wemapurisa kumasvingo rural apiwa mazuva manomwe nemagweta kuti aferefete kurohwa zvakaipisisa nemapurisa kwevamwe vadzidzi vefomu yechitatu vairatidzira pachikoro chegokomere nemafambisirwo ari kuitwa nyaya dzekuranga vana pachikoro ichi. Mutsamba yanyorerwa mapurisa iri mumaoko estudio 7, magweta evabereki anoti vana vakarohwa musi wesvondo nemusi wemuvhuro svondo rino mangwanani, vabereki vachiti mukuru wemapurisa uyu akasaferefeta nyaya iyi vachatora matanho avasina kudoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembe-kazembe kuti tinzwe divi ravo, asi mapurisa mumwedzi yadarika anga achibhadhara mari yakawanda yekuripa vanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa. Asi mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza bepanhau reHerald kuti vana makumi mana vakasungwa mushure mekuputsa midziyo asi vakazoregererwa. Hatinawo kubata vakuru vepachikoro apa sezvo nhare yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta riri kumirira vabereki vaMartin Mureri.
Ichokwadi mukoma Zulu kuti vana vekugokomere nemusi wesande kwakaenda mapurisa anenge maviri vakanga vafambira nyaya yavo yavanga vachiinvestigeta ipapo yekurohwa kwakaitwa vamwe mwana. Saka vasvikapo vana vechikoro vanga vane magrievances avo vakazotanga kudemonstrata ipapo, zvakakonzera kuti utungamiriri hwechikoro hunodana reinforcement kutume mapurisa kudanaya mumapurisa. Mapurisa akareinforceana nobva vatanga kundorova vana vechikoro ipapo. Vamwe vakavata vari muchikomo vakatanga kuvasunga kubva musi wesando yoyo manheru. Mande vakavatora futi vakaenda navo kumasvingo rural police station. Saka vasvika kumasvingo rural police station ndopatakazopindira kusvika officer in charge vatenderana nesuwo kuti ayo vana ava varegedzwe vadzokere. Vakazotiwo vachaprocedure nevana ava kuburikidza nevabereki vavo kana vaona kuti pane need yokuti vaende mberi nenyaya iyoyo. Saka tsamba yatanyorera mapurisa ndeyekuti vaite mainvestigations yekuti ndivanani mapurisa vakainda vakandorova vana, nokuti vana vakarokwa vakakuvara zvakaipisisa vanoda kutoti vandorapwa vairova chero pavada mumusoro, vairova mavhidhiyo atinawo nemapikicha atinawo ndozvaanoratidza. Saka tavapa 7 days zvokuti vatiudze kuti ndivanani maperpetrators iwayo. Kana vachinge vakona tobva takwidza nyaya yedu kumusoro. Saka itsambawo futi yatatumira kuna dispo pamwe chete napropo yemasvingo.
Ko, chii chakakonzera mhirizhonga iyi yakazoita kuti mapurisa adaidzwe?
Nyaya hombe iripo mukoma ndeyekuti nyaya dziriitwa pagokomere hadzibatwi zvakanaka, hadzibatwi zvakainzana, nokuti pane pakamborohwa umwe mwana wechikoro pavakarovana pakasuspendwa vana vakawanda ipapo. But pepiri zvepakazorohwa umwe muform 4 achirohwa nemuform 6, but nemhaka yekuti yanga iri hama yasister wepo ipapo apo hazvina havana kugona kumususpenda. Saka vanava vaida kuenda kundonzwa kumaform 6 kuti chii chaitika. So vachida kuenda kundonzwa ikoko headmaster ndopavakavabhloka muningi murod. Vana vanokubva vatanga kutema mota yaheadmaster zvakakonzera kuti headmaster uyu agofonera ningi akatanga security yepapo pachikoro nokuzofonera riot yakakonzera yakazouya yava kurova vana vaingovarova pese pese chero pavari.
Saka vana vakakuvara havangani chaizvo?
So vana varipo vakakuvara so far vatakwanisa kuona vanosvika kuma15 vakarohwa zvakaipisisa. Vaingorohwa nepose pavanenge vada mumusoro pai vakakuvara zvakaipisisa.
Gweta riri kumirira vabereki vane vana vakarohwa pagokomere vaMartin Mureri vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mangwa Mangwana izororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day muAmerica. Pazororo iri panenge pachiitwa zvakasiyana siyana kusanganisira kufora migwagwa munyika yose vanhu vachitenda vaive mauto ava. Kuripota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vari kutarisirwa kunoisa maruva paguva rinomirira vakatsakatika muhondo kana kuti Tomb of the Unknown Soldier pamarinda evakarwa hondo eArlington National Cemetery muWashington DC. Zororo iri rakatanga kucherechedzwa muna 1926 richinzi Armistice Day kucherechedza kubva kumira hondo kwainge kwaita mauto eGermany musi wa 11 Mbudzi 1918 muhondo huru yekutanga kana kuti World War 1. Ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International inoti madzimai ari mudunhu reAmhara ari kubatwa chibharo nevakapandukira hurumende yeEthiopia kubva kudunhu reTigray. Amnesty International iri kukurudzira vakuru vemauto eTigrayan People's Liberation Front kana kuti TPF kuti vaferefete nyaya dzekubatwa chibharo uye kubirwa midziyo kuri kuitwa mudunhu rakapambwa iri. Asi achinyora padande mutande reTwitter, mutauriri wechikwata cheTPF vaGetachu Reda vakati mashoko eAmnesty akanga akangonangana nekuda kusvibisa chikwata chavo. Kune vakawanda variki munyaradzi mukonza vanongovewo mumwe vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vachibuda mudzinepfenyuro nemapepa nhau. Asi muupenyu hwezuva nezuva vamukonza ndimuzvinafundo vakaita zvidzidzo zvePhD zvePublic Management and Administration vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTshwane University of Technology chiri muSouth Africa uye vachitungamirawo zvidzidzo zvehunhu nemafungiro evanhu kana kuti Faculty of Humanity kumuzinda wechikoro ichi uri muPolokwane. Muzvinafundo mukonza vakaberekerwa pachivhu General Hospital kumusha kwavo kuri kumaronda mashanu kwakare kuchivhu mumhuri yevana vana vari ivo dangwe. Vanoti vakazongokurawo vachirarama upenyu hwemhuri dzisina kunyanya kubudirira vakazodzidza zvekusvika pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe. Muna 2006 muzvinafundo mukonza vakazonanga kuSouth Africa uko vakasvikowedzera zvakare dzidzo yavo kusvika pavave nhasi. Asi munzira yavo yekusvika pavave vakashandawo mabasa akasiyana siyana. Muzvinafundo mukonza vane mudzimai wavo Dr. Chipo Mukonza avanodzidzisawo zvakare paTshwane University of Technology vari kudivi rezvemabhizimusi uye vakakomborerwa nevana vatatu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika ngatinzwe hurukuru yataita naProfesa Mukonza.
Ndakaberekwa nevabereki vangu Phineas na Maud Miriam Mukonza avo vakatisiya havo mumhuri medu. Takanga tiri vana asiko zvinotasara vatatu. Ini ndini wekutanga ndichitererwa nemukomana anonzi Sebastian Mukonza. Sebastian pari zvino ari kuita zvidzidzo zvake zvepamusoro zvewater engineering ari kunyika yeTaiwan uko. Kuchibva Sebastian kwaitera musikana ainzi Diana Mukonza. Diana akatisiya zvake makore akati wande yapfuura. Kuchizopedzisera rugotwe rwomba medu runonzi kudzaishe, takabarwa kumhuri yandikangoti imhuri yakanga isina kukwirira zvakanyanya.
Vateereri vangada kunzwawo nezvemhuri yenyu weimi yamazoitawo yamaumba weimi pachezvenyu.
Ini mhuri yandakazoitawo ndine mudzimai mumwe chete vanoitwa Dr. Chipo Mukonza, vanodzidzisawo varipo paTshwane University of Technology ipapo. Pavana ndakakomborerwa naMwari nevana vatatu. Ndo mhuri yangu iyi yandakaropafadzwa nayo naMwari.
Vakawanda vanokuzivai muchiongorora zvematongerwo enyika. Mungatudza kuti munozvibatanidza sei zviri zviviri? Zviri zviri nyore here izvi?
Hazvisi nyore kuti uku unoshanda uku unoita zvimwe zvakaita sokuongorora zvematongerwo enyika zvandinoita izvi, nekuti izvo zvekuongororwa kwezvematongerwo enyika ibasa pacharo rinotoda kuti uite tsvakurudzo.
Vatereri vangada kuziva kuti Professor Mukonza vakabuda rini munyika muchienda ku South Africa.
Ini ndakauya 2006 ndakanga ndine hangu degree rangu rekutanga re Bachelor of Arts General degree randakanga ndawana ku University of Zimbabwe. Asi pandakauya kunoku basa harina kutamba, harina kuwanikwa nekukasira. Saka kwemakore maviri takatombochama zvekushanda basa rese rese raimuka panguva idzodzo. Mabasa andakashanda panguva dzakadaro anosanganisira kukanya dhaka, ndichibatsira mabhiridha vanovaka midhuri vaya vaya, kukanya zvitinha chaiko. Ndakazowanawo mukana wokuenda kunowedzeredza chikoro changu kuUniversity of Pretoria 2008-2009 ndichingokiyakiya kutsvagawo pandaigona kuti ndisiri kuenda kuchikoro ndaitonotsvaga pekubata-bata.
Makazowana sei mukana wekupinda paTswane University pamave zvino tichinzwa nhoroondo yamataura yose?
Ndakazovhururwawo mukana wekuti ndipinde paTswane University of Technology. Ndakatangira kukambasi yavo yekusosha nguve. Ndakatanga ndichiita part-time lecturing. 2011 ndo pandakazowana contract yakati rebei, vanhu vaongororawo vaonawo mashandiro andaiita. Ndobva ndapuwa contract yakanga iri ye5 years. Ndobva ndanzi ndichiuya ndibatsirane nevamwe chikamu cheTswane University of Technology chekuno kuPolokwane. Ndo pakatanga kushanduka upenyu hwangu ipapo. Ndati fambe fambe 2021 ndo pandakakwidziridzwa zvakare, ndobva ndanzi ndava muzvinafundo associate professor. Ndo nhoroondo yangu maeringe nemashandiro andakaita muSouth Africa.
Avanga vari muzvinafundo Riki Munyara dzimukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa neStudio 7. Muchirongwa cheDiaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 uye kuziya nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permits chiri kupera musi wa31 zviita. Hapana kujeka kuti zvichawedzerwa makore ekushanda zviri pamutemo here munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Hurumende inoti imwe mari yebhonasi yevakarwa hondo yerusununguko ichange iri mumadhora ekuAmerica, asi mumwe akarwa hondo yerusununguko anoti danho iri kuda kuvapesanisa nevanhu. Hurumende inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vave kurwara nechirwere chepfungwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.